vatambi vakanga vakapiwa mari dzavo dzese kunze kwemari dzemwedzi waMei dzatanotanonoka ne 16 days uye nemamitiro akaita zvinhu munyika handifunge kuti kunonoka ne 16 days chingava chinokatyamadza muZimbabwe hatichitarisa kuti kunyange hurumende haisati yabhadhara vashandi vayo mabhonasi a2015 nekuti mamwe makambani makuruwo zvakare achiri kumashure zvikurusa saka tinoona kuti pakanga pane rumwe ruoko rusiri rwemucapes united rwanga tuchishanda apa tinoti tadhila zvedu nazvo uye winning bonus yavo imwe chete yanga iri outstanding yabhadharwa zuva ranhasi.
Kana muchiti panga paita rumwe ruoko pane vambomiswa here vatambi kana kuti mazvigadzirisa sei?
Tinenge tichitarisa zvemutemo inoenderana nezvekutenga kana kutengeswa kwevatambi kubva kuchikwata chimwe chete vachienda kune chimwe zvinofanira kutevedzwa saka tataura neavo vakanga vachida kunge vachitora vamwe vatambi vedu vachishandisa nziro dziri kunze kwemutemo iyoyo zvakare tataura nevamwe vatambi vedu zvakare saka zvagadziriswa hazvo.
Saka mari dzavo dzese dzanga dzasara vapiwa?
Yes, mawinning bonus avo apiwa. Salary yavo yaMei iri outstanding vachabhadharwa musi wa20 usati wapfuura.